Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare Manera anhasi. Uri musi wemugovera kubvumbi 17 2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto, ndichitefenyura chirongwa chino, ndiri kumba nepamusana, pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Wakafaradu kuna wamavhunga, wari kuhonji, arizeni akipa hospito, zopa wakaradu, wakura mshire mokunge, pato chwa kana tuwaro, wazwa kanyanyi sashukuru 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 sashukuru
Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara cheparirenyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance, sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavanoti vakaita vari mumaoko emapurisa. Veruzhinji votaura maonero avo pakuzvitonga kwenyika uko kuri kusvika makore 41 chete mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara chepararenyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance vanoti Lengwani Mavhunga naMunyaradzi Mafararikwa, sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavakaita vari mumaoko emapurisa. Vaviri ava vakasungwa nemapurisa nemusi wechina pamhirizhonga yakaitika panze pedare pakati pemapurisa nevanhu vainge vakaungana vachitsigira mutevedzeri wasatigara weMDC Alliance vaJob Scala, avo vaive nenyaya yaive mudare. Dare ramajistrate rinonzi rakomekedza hurumende kuti iferefete kutotywa kwakaitwa vaviri ava, uye riri kutarisirwa kupa mutongo waro wekuti vaviri ava vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemusi wechipiri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, sezvo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasingabatike panharembozha yavo. Kuti tinzwe zvaitika, tabata mutauriri wemagweta ari kumirira vaviri ava eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda.
Wamafaradu kuna wamavhunga wari kuhochi arizeni akipa hospito zopa wakaradzikwari kurapa mushure mokunge patotywa kana tuwaro wazvakanyanyisa zvikuru sazvisiri pamutemo ari mukato chipara chemundakuisa zvakanhasi dare rakatoenda kunotwanya yavo magumisha wahurumende yavo kuperenzwa hospito pasaidi penze dharendo kuitirwa nyaya yavo nokuona kukwanisa kufunga vachinonzwa kudare. Wakambigonuku dare redu reZimbabwe Lawyers ari kupomerwa mhosva yekunzi wakatambira zvinhu kana wakashora section 38 akafamba kwakanaka kuvanhu kana kumota murodi nemusi wechina pawakasungwa.
Mapurisa ari kuti kudii panyaya yaari kupomerwa iyi yekuti ndivo vakaita kuti vasungwa ava vakuvari?
Tambirira kunzwa responsi yavo nekuti magistrate atopa order zvinhu zvichina zvokunzi vakarohwa ari mukapuri ari mumaoko emapurisa, saka tinotarisira kuti chana responsi yavo mapurisa chafete panyaya iyi. Asi avo mukoma Mavhunga vakataura vakasitowa kumeso avo neinoaisa kuti vanhurwa nemapikicha dzasheya nhasi ayo kufesitawo kune mablisters zvekuti zvishokawo zvekuti ndokusvitwa here kana kubatwa kunoitwa vana veZimbabwe.
imo muchipatara mavari umu vakachengetedzeka zvakadi
zvozvamba ari panda understand chikavari ndinotaura songo zero pakaenda asi ndoda nasi ndova pamberi pedare akurisa nengazi zvokupotchizora mafrizon guard ndisindira pedare ari mamba atova musungwa kujeri
Nyaya dzakadai dziri kupinda mumaoko enyu dzakawanda zvakadi.
Dziri kushushikana nazvo kuti nekuti nyaya dzatwandei. Ambotaura muchiti mushikira mavari vari sei magodo kudiranga rakubira nezvoro kuti vafaindese kuparunga kwa vafaindese kuprivate hospital and clinic. Sezvo tinoziva pese kuti zvakapedza zvedu zvojekere makapedza zvedu. Hana mishonga, hana chakanatsa kuti chiki. Asi izvi zvakaramba namapurisa vakambanisa kuparunga. Hatichongo namata kuti mari vanoita kuda kwavo vakunde nyaya dzekumbenyikidza kwokodzeredza vanhu ishandidzo kutoshwa munoziva kuti nenyaya dzana vajohara mamombe vakatoshwa kuni last day nenyaya yekubuda vaya kufunirira komanda uyo pom nakaurayiwa vapera nemapurisa kuruwayo haisi dzejedza ina dzakawanda pamimomomo last day nekubuda vayo mafemiti vatoberiwa nemagweta remajosa kuchukuma usuwa mapurisa nekuda kwekumbunyikidzwa kwokunzerodzo vana vezimbabwe nyaya dziri kuendera mberi takazoona makore apfuura tinoramba tichizoona kuti zviri kuramba zvichingoitika zvinhu kunyu dispensation hatisi kuona mukomarei
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muharare hurumende yaburitsa mujeri nhasi vasungwa vanodarika zvuru zvitatu zvichiteera kuregererwa kwakaitwa vasungwa ava nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare mukuru wemajeri vaMoses Chihobvu vati vasungwa ava avo vanosanganisirawo vechidiki nemadzimai vamwe vevanhu vakaregererwa nemutungamiri wenyika vanhu varegererwa ava vanonzi vanga vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% zvenguva yavakatongerwa kugara mujeri. Bepa naure paindaneti reNewshawk rinoti mumwe wevanhu vaburitswa mujeri ndiva Samuel Undenge avo vaimbi vegurukota rezvemhando dzemoto. Vaundenge vakakandwa mujeri muna 2018 mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita uhori hunobata mari inodarika zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuAmerica mukambani yeZimbabwe Power Company. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaundenge kuti tinzwewo kuti vari kunzwa sei nekuregererwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika. Vanhu vabaiwa nhombe yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakadarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri 269,732. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi matatu nevana 34,534. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 1,551. Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete mangwana. Yawana kuzvitonga kuzere vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemapata anopikisa pamwe nevedzisvondo vachiti havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika upfumi pamwe nenyaya dzekutyorwa kwekodzoro dzevanhu munyika. Asi bato reZANPF rinoti riri kufara kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita sava Johnson Chirwa vanoti kunyange hazvo nyika yave nenguva refu yawana kuzvitonga kuzere. Kuzvitonga uku kuri kuonekwa munyaya dzezvematongerwo wenyika chete, kwete munyaya dzezveupfumi.
Hatisi kuziva zvatiri kuda nekwatakananga. Izvo zviri kutaura kunoti vatungamiriri vedu havana kana kufungwa dzekuti chii chavachaita mangwana mangwana chaiye chaiye. Saka for the past 40 years hapana chandiri kuona inini chatingati hanzi tiri kuzvitonga iyeye kuzvitonga politically tiri kuzvitonga but tiriva tinoti economic laggard yeAfrica tinoimpota matches tinoimpota ma toothpick nyika ine timba.
Izvi zvinotsinirwa naamai Chiponjuma vanobva kwamasembura kubhindura avo vanoti vasuwa mushakabvu vaRobert Mugabe avo vaiwanzo vaitira mabiko pakucherechedza kuwana kwenyika kuzvitonga kuzere.
Anzi munhu anofukundurwa data avafukundura vadzoka vaivazobatirana nababa vari pa independence yedu yegore ne haisi kutifadza because hakuna mari tikutambudzika asiyana nemaindependence yemakore ese makore ese taidya tichibvuta ezvinezvi regore rine raatatambudzika.
Mumwe mugari wemuHarare uyo aramba kudomwa nezita rake anoti kubva zvazvarwa nyika yawana kuzvitonga vari pazvigaro zveushe vari kungotonga nedemo.
Independence yemakore ano yasiyana neemakore tichangohwina nyika taiurayirwa mombe sadza vanhu vachiita mitambo mabiko wawachi iye zvinezvi hakusisina zvese izvozvo.
Mutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vanoti hapana musiyano uripo pakati peutongi hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehwehurumende yevechichena yaivepo nyika isati yawana kuzvitonga.
Tiri kuona vechibiki vachibatwa zvisina kunaka, madzimai achibatwa zvisina kunaka. Ndofunga munoziva patoro nenyaya yemukuru wemadzimai Mike Tome varimo mujere izvezvi vakasungwa asi vari vakabatwa zvisina kunaka nevechipurisa. Saka tiri kuona kuti nyaya yehondo yerusununguko yakauya tikasununguka kubva kuvapambevhu kubva kune vachena asi vatema vakabva vangotora maitiro akangofanana neaitwa nevachena. Munoona mutemo dziripo dzemunyika hadzina kutombosiyana nedzanga dziripo panguva yeujanyiriri. Saka ujanyiriri hwaramba uchienderera mberi, hapana rusununguko wana veZimbabwe, changochinja kuti aakutungamirira mutema.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora vaLloyd Damba vati kuzvitonga kuzere kwenyika hakuna chakunoreva kana veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa, maindastri yakavhara uyezve kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa. Hapana freedom of association, hakuna freedom of speech. Vanhu vachiri kutukana kana vakajoina bato raunoda, vanhu vari kutukana kana vakada kuti uite kodzero dzako. Saka izvozvo tinoona kuti independence yedu ka haina chakanyatsobudisa chakanaka.
Vedzisvondo vakaita saBishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vanoti havasi kufarawo nenyaya dzemhirizhonga dziri kuramba dzichingotungira munyika kubva zvawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino.
Tinonzwa kutidzimbikane chose nekuvhunduka nokuda kwezvinhu zvatasangana nazvo kubva makore ekutanga-tanga zvakawanda zvakaita se kuurayiwa kweruzhinji rwevanhu kudunhu reMatabeleland uye violence kana kuti mhirizhonga yakaitika kubva 1988 kusvika 1990 vatekere pavakabuda muzano vakafoma bato rinonzi Zoom. Tichitarisa zvakare kutorwa kweminda zvakabatana nemhirizhonga kubva pa 1998-99 ipapo pakavambwa MDC 1999 2000 parliamentary elections 2002-2008 tikona kuti tichizosvika kuna na 1 August 2018 muna January wo yemuna 2019 tinoramba tichiona ma cycles emhirizhonga.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji vavekwanisa kuzviriritira kuburikidza neminda yavakawana pakatorwa nechisimba mapurazi evachena.
Tine utongi hwejekerere, zvinhu zvinotifadza izvozvo. Hongu tingaita matambudziko asi muzuva rakaita seriri ngatibatei pamwe chete. Hongu tingaita maonero akasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika asi kana tasvika pazuva rakaita seriri tinofanira kuratidza kubatana uniti yevanhu vedu sevana vemuZimbabwe.
Vamugwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvehumbimbindoga vakakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vagare pasi nebato riri kutonga vachitsvaga nzira dzekugadzirisa zvinenge zvinetsa munyika. Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutora mashoko avo ekucherechedza kusvitsa kuchaita nyika makore 41 yawana kuzvitonga kuzere mangwana vari kuState House pasina kuungana kwevanhu senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa, mutungamiriri wechipiri kubva kuZANU PF kuvatungamiriri venyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga. VaMugabe, avo vakatungamirira nyika kwemakore 39 vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbudzi 2017 vachibva vatsiviwa navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaive murume wamambokadzi weGreat Britain Queen Elizabeth, Prince Philip, avo vakafa svondo rapera nemusi wechishanu, varadzikwa nhasi masikati kuBritain pachitevedzwa mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Prince Philip, avo vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, varadzikwa pamuzinda weWindsor Castle pachiitiko changa chine vanhu vasingadarike 30 senzira yekudzivirira kutapuriranwa chirwere cheCOVID-19. Danho rekutevedzera mitemo yekuungana pamariro kwaita imba yeumambo iyi kwarumbidzwa nevanhu vakawanda. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hurumende yaratidza kuti inotevedzera mutemo uye inoenzanisa vanhu vose munyika.
Zvaratidze chaizvo kuti ihurumende inoremekedza mutemo yayo yenyika, uyezve inoziva kuti izvo vanhu vese takainzana pano pasi. Hapana umwe unonzi kana tasvika apa ngatimbotyora yemutemo. Vanoratidza kuti pane rule of law. Takaona Prince Harry vachinzi vauya vagara muquarantine vazinomhorosa Queen nhasi vapedza quarantine yavo. Tiri kuona vanhu vari atenda funeral yaPrince Philip. Namba yacho yakalimitwa ku30. Kuratidza nyika yose kuti izvo ndo zvatinofanira kuita. Vatungamiriri vanofanira kutungamirira by example, vachipa muenzaniso zvinofanira kuitwa. Kwete kuti kwafa nhingi nhasi munhu mukuru toona stadium yakazara, marules eCOVID-19 haasi kutevedzerwa. Aiwa zvakashaya.
Mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Ngonzora vatiwo bato ravo rinorumbidza zvaitwa nemba yeumambo iyi zvekucherechedza mitemo yeWorld Health Organization kana WHO zvekusawanda parufu.
Chatinyanya kutifadzawo pakuigwa Prince ndechokuti vatevedzera mitemo yeCOVID-19. Vanga vari vanhu vanga vasingapfuuri 30 semutemo wakadzikwa World Health Organization pasi tese mairirano nenyaya yeCOVID-19. Tinofanira kutevedzerawo mitemo yeCOVID-19 iyi.
Ramonzora vati vanoshuvira kuti ukama hweZimbabwe neBritain hudzoke pahwakanga huri nguva yakare Zimbabwe isati yabuda muCommonwealth pasi peutungamiri hwevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe muna 2003. Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo vati tibate bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo bato ravo risina chekutaura nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaendesa mashoko enyaradzo kumhuri yeumambo pamwe nevanhu vekuBritain. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Profesa Amon Murwira sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. VaMnangagwa vakati Zimbabwe inochema nemhuri yaPrince Philip avo vakamboshanyira Zimbabwe mugore ra1991 apo vakaperekedza Queen Elizabeth kumusangano weCommonwealth Heads of Government Meeting. Asi vaMnangagwa vakati pasi peutungamiri hwavo vachaedza nepose pavanogona napo kuitira kuti Zimbabwe idyidzane nenyika dzose zvisinei kuti ndedzekumabvazuva here kana kuti ndedzekumavirira. Muchakabvu asiya mudzimai Queen Elizabeth nevana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew na Prince Edward nevazukuru vasere nevazukuru bvi gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vakapinda mumigwagwa mumaguta emuAmerica nezuro vachiratidza kusafara kwavo nekupfurwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Vanhu vairatidzira ava vaikurudzira kuti mitemo ivandudzwe. Varatidziri vakawanda vakapinda mumigwagwa munzvimbo dzinoti Minnesota, Chicago nePortland. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agents riri kukurudzira runyararo muDemocratic Republic of Congo mudunhu reGreater Kasai zvichitevera kutanga kweimwe mhirizhonga mudunhu iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere checovid-19. Nhasi tichenge tiri kunzwa kubva kumadzimai ari pasi rose vachitaura ivo pamusoro penyaya yekuzvitongwa kuzere kana kuti independence ichange iriko mangwana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Ini ndinonzi Muzvare Margaret Dongo. Margaret Dongo aimbova mutungamiriri werimwe bato rainzi Zudu. Ende uyezve Margaret Dongo akanga ari mudare reparlamendi makore gumi. Margaret Dongo murwi werusununguko wakarwira rusununguko rwatiri kucerebrata rwakaunza nyika 18 April. Izuva rakakosha kumunhu wese muno munyika, nyangwe zvotine matambudziko akasiyana siyana. Ngatindikurukurewo maonero andinoita zuro ririno iri, kunyanya nenguva yatinayo yeCovid. Inguva yakaoma zvekuti inguva inorwadza zvikuru, yakakosha futi kwatiri, inoda kuchengetedzwa. Tinodaira kuziva kuti manguva yakapera takarasikirwa nevanhu vakawanda, naizvozvo kudenda iri harisati raenda ririko riri kuuraya, ende vanhu vari kufa nedenda irori reCovid.
Zvii zvamungakurudzire veruzhinji panguva ino yeCovid?
Tofanirwa kuchengetedza zvikuru. Patinenge tiri pazororo irori, tofanirwa kuchengetedza zvinodiwa padenda irori, zvekupfeka mamaski nekuita social distance nekugarawo kana usina kwauri kuda kuenda kwakakosha. Gara pamusha nehama dzako. Independence.
Dadini madadini muri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Gladys Sindi. Kumusha ndinobva kuShamva. Asi ndichigara muno muBotswana, ndichishandira muno muBotswana. Panyaya yeIndependence ndinoda kutaura ndichiti, isu tichikura tinambogara takanyatsoiziva kuti kune independence. Hongu takanzwa kuti nyika yavana kuzvitonga kuzere, asi hatina kusumbira takaona kuzvitonga kuzere kwakakwana mukati menyika yedu. Nekuda kwekuti chero chavada kuti uite, ukada kuti utengese, mupurisa kumashure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusvitsa makore 41 kana kuti 41 years nyika yawana kuzvitonga, tichiita hurukuro nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare Gumbo. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGumbo.
Tinotenda Jonga, thank you very much.
VaGumbo, tinoona kuti nyika iri kusvitsa mangwana 41 yawana kuzvitonga. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Nyaya yedu yeindependence, 41 years of independence, inyaya inorwadza zvikuru Chukuru kwa tiri chisu chakari rira sunungu. Because aiva tine fungwa, we noku wona kutikuda after 41 years the independence. Kunu fanda kunge kwa ni pinduke. Vanu waningi wachikwanisa kushanda zvakanaka wachipirana, kusina kutukana, kusina mizhonga. But yeah, chatiri kuona hazari zvirizvo zvatai expecta. Nokuchafungira kuti kuda zvaRobert Mugabe zvakanyaenza kushata. Asi toona kuti kuda naiyo new dispensation yacho nawo itiundapiye kuti haisiri kuita zvinhu zvataifungira kuti zvingaita. Nokuti chikuru chiriko panyaya yekurwira rusununguko yanga iri nyaya yekubatana unity. Zvakatanga navana Chitembo naziya papa moyo. Iko zvino munyika hamuna mufaro, hatingati kune mufaro. Kuda hazvo, kuna vamwe vari kufara, kuna vanoona kuti zvinhu zvakanaka, but isu vamwe hatisiri kuona zvinhu zvatinofungira kuti zvinhu zvinobatsira munyika. Saka independence iyi, 41 years independence yedu inouya hayo, sezvo vanouya zvichipfuura, asi tanga tichifungira zvinhu zviri mbera zvatinazvo izvizvi.
Chii chikuru chamungati chakapotseka chaita kuti zvamakarwira nezvamaitarisira zvinge zvisingawanikwe?
Chikuru chakaitika chonga ndechokuti revolution yedu yakaitwa haya jengisiri outside the country namugame nana tongogara ndozvakaitika kutaura izvozvo kuti yanga yanjipa navana tongogara nana vanhu vanofunga kuti zvauri kutaura izvi hazvisiri mungwara. Asi ndicho chokwadi chiripo, ndiyo reality iripo. Ende tanga takamaintaina momentum yatanga tinayo navakomana veZipa neDare neGeneral Staff yatanga tinayo naChitepo. Zvino zvinhu hazvo zvaifamba nenzira yakadaro. Saka isi tinoona sokuti hajeking yerevolution yedu yakaitika ichitowana vaMugabe ichizokotsoredhiwa neNew Dispensation.
Asi tingati nguva yapera here vagumbo yekuti zvigadziriswe zvamuri kutaura izvo?
Aiwa chumbe, arivhorishiriki nguva haiperi, nguva haiperi, nokuti revolution iprocess ijonga, haisati iri a one-off kind of an event, no, it's a process. Saka because iprocess ichatora a bit longer than zvataifungira, uye kuchava navanhu vazhinji vachaparadziwa. Kuchava new generation young fighters vachabuda vane gwara rakanditwasa uye vanhu vachaona zvakaipa nezvakanaka. Saka hatiregei kuwara about kupera kwerevolution, ngatitarise mamiriro amangwana ramangwana.
Ko, zvamungatiwo pa 41 years ipapa zvakanakawo zvamungaemurawo zvaitika kuvana veZimbabwe?
Hapana zvakawanda zvikuru zvakanaka chose, hatingati zvinhu zvese zvakashata. Hayo area yeeducation zvakafamba zvakanaka chaizvo Mugabe ipapo akaita. Secondly, health yedu yanga yamuruka chaizvo, but inenge yaenda pasi nokuti madhokotera haasiri kupuwa mari yakakwana, vanesi haasiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera, matichers haasiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera. So ndo zvimwe zvava kutidetsa izvozvo kuti ende tanga takontinua nemomentum yatanga tinayo.
Aiwa, ndinotenda zvikuru vagumbo nekuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa, zvakanaka jonga.
Manga makateerera kune murwi werusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare gumbo muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamasiki enyu nguva dzose, nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chinouraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitevhenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
La emoyeni ngomgqibelo mhla ka 17 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje umthetho andaba kamantshi ulaye ukuthi amapolisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC Alliance abalaliswe esibhedlela kumele acutshungulwe.
Siyalinanza kakhulu ilanga le-independence kodwa ngokushela kwenhlanhla izano siyalenza yabangelayo
ngozibuse owasetshenzelwayo ngako ke uqakathekile ukuthi simjabulele.
Ilizwe linanza ilanga likazibuse ele-independence kusasa kulokwehlukana kwembono ngentuthuko esiyenziwe nguhulumente kusukela ngo-1980. Kulabantwana besikolo abaphose bafike ikhulu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eMatabeleland South izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilethumi lambili 112 belo mkhuhlane lo. Abangamachumi ayisishiyankalolunye lasikhombisa 97 babikwa bengabafundi kwesinye isikolo eMatabeleland South emangweni weMangwe District. Asebebanjelwe umkhuhlane elizweni lonke sebeku 37,354 kuthi asebebhubhile sebengu 1,551. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lolu bhubhane izolo bangu 16,800 okukhweze inani lasebehlatshiwe lijekiseni selokhe lolu hlelo luqale kunyanga ezimbili ezedluleyo laya ku 269,732. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina izolo bangu 2020 okukhweze inani lasebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili laya ku 34,969. Umthetho andaba kamantshi namuhla ulaye ukuthi amapolisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC Alliance abathi umnumzana Lengwane Mavunga lomnumzana Munyarazi Mafararikwa kumele acutshungulwe. Ababili laba babotshwe ngolwesine ngesikhathi belande ukuya kuzwa ukuthethwa kwecala lesiphathamandla se-MDC umnumzana Job Skala batshaywa kakubi njalo uMavunga uthi ufafazwe ngomuthi ongaziwayo okwenze wahluzuka kakubi ebusweni waba manxebanxeba. Umavunga lomufararikwa bamiswe phambi kukamantshi besesibhedlela separirenyatwa lapho abalaliswe khona ukuze belatshwe. Umantshi uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwesicelo sokuthi bakhululwe ngebheyili ngolwesibili. Uhulumende namuhla uqale uhlelo lokukhulula izibotshwa ezizinkulungwane ezintathu ezixolelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokuphungula ukuminyana okusemajele. Amajele endaweni ezijiyeneyo akhulule abantu abalamacala amancane njalo eChikurubi kukhululwe izibotshwa ezingamakhulu amane 400 ngokubika kwe-Associated Press. abetheswa amacala afana lokubulala lokuhlengula kabasoze bakhululwe. Inkundla yeNews Hawks ithi omunye okhangelelwe ukukhululwa ngoke waba ngumphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Samuel Wundenge, yena owabotshelwa icala lenkohlakalo. Amajele eZimbabwe enelisa ukugcina izibotshwa ezizinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 17,000, kodwa okwamanje aminyene ngabantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili 22,000. Zimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amane lanye 41 lithole uzibuse kusasa kulokwehlukana kwembono. Abanye besithi akula nkululeko ekhona ngoba uhulumende weZANU-PF uhlukuluza uZulu. Kodwa abeZANU-PF baya kulandula lokhu besithi lanxa abantu bengaboni ngasolinye kubalulekile ukuthi uZulu weZimbabwe abambane enanze lolusuku ngoba kulapho ilizwe elakhululwa khona kumbuso oncindezelo. IZimbabwe yathola uzibuse mhlaka 18 kulinyanga ngo-1980 kulandela impi yenkululeko eyayikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqabuko Nkomo lomnumzana Robert Mugabe. Lanxa kuvame ukuba le mibuthano yokunanza lolu suku, uhulumende uthi akusoze kubuthanwe ngenxa ye-COVID-19. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyalinanza kakhulu ilanga le-independence, kodwa ngokuswela kwenhlanhla iZANU siyalenza yabangelayo. IZANU ayizange ithande ukufeza amalungelo abantu ngenxa yokuthi yayisifuna umbuso we-one party state. Lanamhla lokhu izinto azihambi kahle ngoba bahle baphambanisa khona phana ngo-1980 bethatha ilizwe baqalisa ukugongoda abantu babulala abantu mahlayana ngombhuqazwe. Khathesi silabantu abaningi abasephathini zethu lamabandla azimeleyo ababotshwa mahlayana. Le constitution ayisalandelwa, singathi sokuyi-rule of man hatshi rule of law. Yikho ngamafitshane sithi akulandelwanga izimiso zomhlaba wonke ukuthi abantu bazisebenzele kahle, bakholise ama-human rights, bazikhethele amabandla abo okusonta, bazikhethele amabandla abo epolitiki. Yikho-ke ilanga leli liqakathekile kodwa linqunu ngenxa yokuthi akula freedoms, akula economic freedoms. IZANU iyazigabulela kule corruption mahlayana. Ngalokho sithi kuzaze kulunge, zoboshwa manyosi.
Likhala ngamalungelo lithi ayephulwa, kodwa iZANU-PF iyakulandula lokho.
Ngabe kuthiwa ubaba uJoshua Nkomo uyaphila, uReverend Dabaningi Sithole uyaphila, labanye abafanana labo Tonkogara ngabe kuthiwa bayaphila, ngabe bayalitshela mhlophe ukuthi iZANU ayizange ibe libandla elifuna ukulondoloza amalungelo abantu. Khathesi emajeli kugcwele abantu abavela ku-civic society, abavela ku-opposition, ngenxa yokuthi bangathi bayasola bayabotshwa, bangathi bayalandela i-constitution bayabotshwa. Yikho-ke ngamafitshane sithina sithi ilanga leli liqakathekile kodwa lisetshenziswa kabi yiZANU-PF ngokuhlukumeza omama, amankazana loZulu jikelele bengasalandeli umbuso wabaningi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana belief kaule
uzibuse owakusasa lo osimjabulelayo nguzibuse owasetshenzelwayo ngakho ke uqhakathekile ukuthi simjabulele sicelebrate ikukhululeka kwelizwe lethu ebugqilini bamakhiwa amaBritish ngakho ke uqhakathekile ukuthi kathesi ukucindezelo lolwana olwalukhonisa siluyethethwe ngamakhiwa salususa ngokulwa impi isayilwayo eyasilethela inkululeko lapho okwathi amaqhawe amanyalele emakuthuleni angaziwaye ayegangeni lapha asilahlekelayo elwela ukukhulula ilizwe lethu leli nguyozibuse simthokozelayo lo ukuthi sithokozela njalo ukuthi umnotho siwuthethe sawusa ezandleni zabantu belizwe leli abansundu yibo abanikazi bomnotho kathesi sikhuluma sinje umhlabathi siwuthethe sikhuluma sinje abantu emamayini bayenza amabhizinis indlela sokusetshenzwa ngayo kathesi ukuthi ihulumende iqinise ukuthi incedise abantu belizwe leli ukuthi babe labo yibo balamandla ukuthi bazigimbele ama ezenjiwayo lezi konke lamabhizinisi ngokunjalo futhi ilizwe lethu lokuthula okuhle kakhulu okumangalisayo.
Lithini kulabo abathi akulalutho lokuthakazelela ngoba abantu bayadubeka eZimbabwe?
Kulilungelo labo kolelelo kodwa kukhangele phela Nkomo thina sizayekela njani ukuselebrate kuyikuthi konke lokho engikubalileyo ngithe mina uhulumende weZimbabwe ukwanisile ukuthi enike abantu umhlabathi into eqhakatheke kakhulu abantu ubaba uNkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala lithi lima imali isemhlabathini yebo kambe kodwa ukuhlupheka kwabantu kukhona sibili asingeke sikubalekele lokho abantu beZimbabwe bahlutshwa ludaba olwalethwa ngamasa ama-sanctions yaletha ukudubeka okukhulu lapha elizweni leZimbabwe. Uyazi injongo yawo ama-sanctions ikuthi ayenze umuntu ohluphekayo osemgwaqweni ahlupheke kakhulu aze enze umvukela. Engayenza umvukela ke ebese kugenqula uhulumende okhona. Labona ababakwenzayo bese befaka uhulumende wawo. Bese bebuyelwa yikho kono kwade sebekuthathelwe. Njengomhlabathi izinto ezinjalo ezinjalo yiba bazidingayo. Bese bebuyelwa ngama-mine ebekiwo. Konke kube kiwo umkhonomi welizwe ubekiwo ezandleni zabo. Yiko abakukhalelayo khonoko. Ukuhlupheka kwabantu kwenziwa ngabomo, into eyenziwayo nje.
Umnumzana belief kaule ngoyebandla lezanu PF. Kusenjalo amapolisa wobulawayo alele ibandla lemthwakazi Republic Party ukuthi litshengisele kusasa sithi imbuthano ayivunyelwa phansi kweziqondiso zokuvikela i-coronavirus. Kodwa leli bandla lithi liyaphambili ngohlelo lwalo. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo.
Imthwakazi Republic Party ibibhale incwadi isazisa amapholisa ukuthi kusasa kumhla ka 18 April wayo nalinyanga ibandla lizangena esitaladeni litshengisela. Injongo yokutshengisela kwethu ibimayelana lokuthi sithi uhulumende weZimbabwe kalaso isizathu sokucelebrate independence mhla ka 18 thina ngapha komthwakazi singabantu abaphakathi kokuhlukunyezwa nguhulumende ofana nayo kanti sinanzelela ukuthi lesisiba inyanga yesibili amalunga ethu afika i9 evalelwe eGami prison lemlondolozi evalelwe nguhulumende ofanayo uhulumende weZANU PF uhulumende wabantu abamnyama ongaseyo uhulumende wabamhlophe. Thina esikwalayo njengemthwakazi Republic Party ukuthi umhlaba utshelwe amanga nguhulumende ka-Emerson Mnangagwa ukuthi ilizwe leZimbabwe likuzibuse kanti uzibuse lo kabhenefithi ngitsho abantu bakomthwakazi ubhenefitha abantu bemashonaland esingakuthi yiZimbabwe.
Kahle kahle kuyini elikusolayo ngozibuse?
Akukabi yinkululeko for abantu bakamthwakazi ngoba konke okwenzakala kulelizwe leZimbabwe akuniki muntu kamthwakazi intshukuntshu kumbe igunya lokuthi athi ukuzibuse opheleleyo ngoba kwala lamathuba emsebenzi lamathuba ezomnotho awubafevi abantu bakomthwakazi ufeva abantu bempumalanga kakhulu ke injongo enkulu ibiye ukutshengisela ngalo ilanga lokuthiwa ngelikazibuse sisala ukuthi sizibusa kanjani abakithi bevalelwe besemajele.
umnumzana mqondisi moyo ngomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa
mshweshwe,
lamlela namba wabafube mbula.
Kwenze mabandleni inengi lezakhamizi yamathebeleland south lithi akulalutho lokuthakazelela osolwenziwe nguhulumente ngelanga likazivuse kusasa. Kubika Walbert Ncube.
Izakhamizi eziningi zitshele iStudio 7 ukuthi ukumamanzonzo komnotho sekudala ukuthi ziphile nzima njalo zingaziboni lezithelo zikazivuse. Umnumzana Zelithini Kabula odabuka esabeleni senkangala phansi kwenqameni esitezi uthi ngaphandle kokudilika komnotho lokusilela kwemsebenzi osokulethele uzulu ubuyanga, izakhamizi kulumango zibhekane lodubo lwamanzi olusukela emva ilizwe lithola uzibuse ngo-1980.
Ilanga lona laba lihle sibili uthola uzibuse, siyalikhumbula lelo langa, kodwa siyakhala ngobunzima esihlangana labo empilweni esesiyiphila lesisikhathi, ikakhulu kunhlelo zamanzi. Uzakhumbula ukuthi amadamu sithathe ilizwe ayesaphethwe ngabelungu. Khathesi ke amadamu 40 years on, amaningi akhona seyagqibeleka, lokho kuthiwa yi-siltation.
Amazwi akhasekelwe isakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Moyo yena othi lanqaba athenjiswa ilizwe lolojulebisi ekutholeni zibuse baphakathi kwenkangala.
Akula nto esingayijabulela nge-41 years lesi ikwanisa ngesonto, ngoba akula nto enhle ongayibambi ukuthi le into yihle. Instead obuvi baba wesi 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 wesi, ayezempila kahle, akula mithi ezibhedlela, akutshengiseli ngokuthi singabantu abazivusayo. Ngoba ungayesibhedlela kuphila abantu abanezimali zabo, umuntu ongela mali vele kaphila.
Omama bemaphandleni labo bathi kungenani lo zibuse lokho bencindezelwa ngobulili bencitshwa amathuba alingana lawo bobaba. Umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane uthi amalungelo abomama alokhu engahlonitshwa.
Ya bomama lokhu sikhala nge-50-50 equality asikayiboni. Even la mabhajethi nomkhangela hhayi asikaboni i-inclusion yabomama.
Wengeze wathi intuthuko emaphandleni lokhu isemva.
Lokhu sisikhamanziswanatha lezifuyo, lokhu sihamba emgwaqweni efileyo, lokhu kungelazi mabhasi sibile esiwabona ukuthi aze senzela kube lula ukuhamba. Ubusubona lezitolo izinto ziyadura, ufica ukuthi umama osemakhaya ulobuzima obunye obumangalisayo.
Kusenjalo lanxa izikolo sezivuliwe akula kufundwa kukhona emakhaya, kulandela inyathelo oluthethwa ngababalisi lokungayi emsebenzini bekhonona ngeholo eliphansi. Abafundi bahamba ezikolo ekuseni baphange babuyela emakhaya ngoba ababalisi bengafundisi. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi abakhalalanga umsebenzi kodwa kabalazi imali zokuthi baye emsebenzini ngoba imali abayirholayo ingeneli.
Hayi ababalisi bathi bona bazahamba kabili ngeviki emsebenzini abakhalalanga, ukuze uhulumende layo ababone ukuthi abalazi imali zokuya emsebenzini.
Abafundi baqede phoso omnyaka ophelileyo bengayo esikolo kulandelwa ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. Ukungafundi kwabo kwamanje sekuthe iningi labazali ligadazekile ngelakusasa labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siya
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Zibusiso Gumede, umsekeli kaMabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance wobulawayo. Sihlaziya okubhekane labesifazana labantwana ngalesi sikhathi se-COVID-19 njalo lelizwe lithakazelela iminyaka engamachumi amane lanye selokho lathola uzibuse i-Independence Day.
Ukuphathelana labo mama kuningi kakhulu. Umama nguye yibo imbodo, yibo abathele konke, yibo abakhangelane lento zonke. Amanzi engikho njobe ehamba kangaka ngumama. COVID-19 issues ngumama okhale kunzima konke, ukhangele imuli. Kumele abone ukuthi yonke into ngekhaya kuyalandelelwa. Iba bagijima bayabona ukuthi kuzibayidinga amanzi, njengamanje lokhu ehamba. Iba babona ukuthi amanzi kumele gcine amanzi ekhona ekhaya, khaya lihlale lihlanzekile.
Injongo yogatsha lwakho khona ngapho labesifazane?
Party yethu anti-the Democratic Party ekhangela ukuthi omama labo babe lamalungelo alingeneyo labo baba. Ukuthi lathi sibe represented 50-50 njengabobaba kuzo zonke izinto nezikhundleni lapha, lathi sisime lamasilo alingene omama.
Sikhuluma nje ungathi liyathokoza yini ngabesifazana abakhona ngapho ku-council kumbe e-parliament kumbe lokho lifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka?
Thina njengabomama lokho sifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka ku-council la ku-parliament. Ngoba i-50-50 representation liyana ayikafiki. Inani labo mama lilokhu lisasengaphansi. Siyafisa ukuthi ngabe iyakhuphuka ku-council ku-parliament. Mina ngokubona kwami iZimbabwe la isasekhathane, ayikho eduze sibilikhathana ukuthi amathuba abomama alingani labo baba kuzo zonke ingatsha zombusazwe.
Siyabona ukuthi kuyona le impela viki eleZimbabwe linanza ilanga lokuthola uzibuse Independence Day. Ungathi kuningi yini leZimbabwe selikufezile sikhangela impilo yabesifazana labanye nje jikelele.
Thina kuleli elakithi ngangikhangela ngibona sasekhathana, kuningi okungafezekanga okuqondane nezimiso ezivele zazibekiwe ukuthi kuzabe sokunje. Yasiyalesi sikhathi kunje sasekhathana sibili nokuthi kukhanye sibili ukuthi siyazivusa. Izinto eziningi ziyasilela kuningi sibili kulokho kusasemuva. Mina ngokwami ngeke ngithi ilizwe sibili sisazivusa kuthiwa independent ngoba silokho siletha into eziningi, sisela entweni eziningi, sisemuva entweni eziningi ekuthuthukeni kwelizwe.
Ingxaki lezi ezilokhu zikhona kathesi lanxa ilizwe lathola uzibuse zitholakala kumalungelo oluntu kuphela kumbe kuzo zonke nje iy'ngatsha zempilo?
Mina ngibona ingxaki le ithola kuzo zonke ezoluntu lakuzo zonke iy'ngxaki zempilo kuleli elakithi.
Lowo bekungunkosazana Zibusiso Gumede, umsekeli kaMabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance wobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uzithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga sithandekile, singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Solani Moyo, isakhamuzi sesigaba seMatabeleland South. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Okwakuqala ngibingelele abalaleli bonke beStudio 7, ngibingelele ubaba uGandhi losebenza nabo.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani emasimini? Siyazi ukubana izulu belilinengi kakhulu kodwa ligcine lithola na emasimini.
Ngithi khona okwakuqala ngilokujabula ongena kustudio 7 isikhathi eside. Silokubonga okukhulu uNkulunkulu namandla wasazi singabantwana bezimbako ukuthi siyahlupheka wasizwela emasimini umumo phezu kwezulu elinile emasimini kuhle kakhulu. Abakhona ukulima kakhulu indawo yezidaka amabele kuhle kakhulu ikakhulu abalima amabele ngokwawo labalima inyawuthi kuya ngezindawo kakhulu emasouth hayi abantu batholile kuzothi nathi esilima emsenyeni akufani sizavuna sibili khona nje ikakhulu singananzela ubudli lobo bukhona siyazama ukuthi sicotshe kodwa hayi khona kuhle sizavuna into nje singayitholanga ikakhulu ngakudliwa kusemasimini ngamakhabe amakhabe siwathola ngoba izulu laliningi kakhulu kodwa okwemfe hayi okwendu umba indluva amazambane hayi uyajabulisa sibili silokubonga kakhulu kulokho uNkulunkulu osinike khona.
Zona izifuyo zinjani kwakathesi njengoba amadlelo lamanzi ekhona?
Baba Gandhi, izifuyo zinhle kakhulu, amadlelo mahle kakhulu, amanzi sisamadamage njengoba namadamage elo dark engazange gejwe agcwele sibili kodwa esikunanzelayo ukuthi indawo yakithi amanzi wonke ayabuya ingene emifuleni ahambe imigwaqo la isizifula ngendlela izulelana ngakho so amanzi ayahamba utshani bona sinabo sibilo beyinkomo inkomo zinhle kakhulu ukuthi khona hayi sizadosa sethemba lomnyaka lo inkomo zizizaba kuhle okuyikho nje osokunzima inkomo ngendlela ezinone ngakho kuke kwaba lomkhuhlani kule nyanga edlulile inkomo eziningi zifile plus imikhaza iminengi siyazama ukuthi sidibhise inkomo kwezindawo amadibha kuba nzima ukuthi siyefika ngendaba yemithi engatholakaliyo kodwa ngoba ngithi singabafuyi bezinkomo siyathenga imithi for imikhaza inkomo zinhle kakhulu ukuzala zizele kahle sibi silethemba lokuthi hayi lo mnyaka lo ngumnyaka ukuthi uNkulunkulu sihawukele khona nje imikhuhlane esikhala ngawo kodwa hayi izifuyo zinhle kakhulu sibilizi nonile silovalo nje ukuthi inyanga lezayo ilanga nje wasexaxa ukuchisa lingachisa kakhulu sibona ngani kuzaba le problem kodwa siza sithembele kuyena uNkulunkulu ukuthi esivikele inkomo zethu zingafi kodwa kunona hayi zindle kakhulu even abanye sebeqathi lokuthengisa for ama school fees iprice yakho nikanye iluma sibili kakhulu baba Gandhi. Ngilokubonga okukhulu kakhulu ukuthi umdali usizwile
lokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga ngiyalivalelisa ba Studio 7 abalaleli ngibonge leli thuba emelinikiwe ubana ngikhulume nani kakhulu ngikhulumela ema South mayelana lokudla esikuthola emasimini nje bizululana ngibonge njalo lenkomo ukuthi inkomo zitholile ukudla ngithi kulina abalaleli be Studio 7 ingadinwa lale Studio 7 ngoba yikho lapha singabantu bezimbakho iyo iradio eyiyo esinceda kona sibekwazi ukuthi kwenzakalayo abasemazwe ediaspora ngalisebenza bantu bakithi lisebenze licabanga isikhathi manje ukuthi kona lithenge izimota liyakhe imizi bantu bakithi lingakhohlwa abafundisa abantwana ezikolweni libhadala ama school fees likhona ukulungisela abantwana ngoba isikhathi sokuthi impuphu ayisozi sathengwa njalo kuzadonsa izinyanga sibe sidle emasimini. Ngiyabonga.
Hello ke bekungumnumzana Solani Moyo ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kuhlelo lweviki ezayo lilani.
Siyabonga Chris. umyeni wendlovukazi yakwele Bilitane uPrince Philip obhubhe kunsukwana ezedluleyo seleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 ungcwatshwe namuhla. Sikhangele ebezihamba phambili. Inkantolo kamantshi ilaye ukuthi amapolisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC abalaliswe esibhedlela kumele acutshungulwe. Ilizwe linanza ilanga likazibuse ele-Independence kusasa kulokwehlukana kwembono ngentuthuko esilethwe nguhulumende we-ZANU-PF. Kulabantwana besikolo abaphose bafike ikhulu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eMathebeleland South izolo. Oliver Lelisayo, Ntungamilinkomo.